nhengo dzezano PF idzi idzo dzinoti dzakaomba sangano revanhu vasiri kufara nezviri kuitwa izvi riri kuzvidaidza kuti National Zanu PF Aggrieved Voters Association dzaudza vatori venhaume Harare nhasi kuti vanhu vavari kupihwa inhengo dzechikwata cheG40 icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe nemudzimai wavo amai grace mugabe sachigaro wesangano iri vaaustin chindeka vati ruzhinji rwevatsigiri vezanu PF harusi kufara nekuti utungamiriri hwavo maprovhinsi akawanda huri kuvapa vanhu vavasiri kuda vakaita savafilip chiyangwa vajimai muduvuri vanobva mudunhu remashonaland west pamwe navaisai mupfumi vekumanikaland vachinzi havakwikwidzwe
takanga vachimhanyana nafirst lady nanapfuma president robert mugabe vachifaita the current president aripo comrade ed they have now come in all provinces vakuda maposta aya ekuti takupinda anopost isusu as voters hatichatotambura nepfungwa dzedu the powers of voters yakakosha kupfuura zvamungafunga nezvazvo because it's not only people in the province vanovhota but we are going to general election so we want people who are honest these people vanga vari maG40 ava for example with Philip Chiang to an extent of composing a song Nana Mpfumi andisika vachitaura bad things about the current government apa vachirumbidza vana Grace Mugabe vachifaita other comrades vachifaita vanhu vari loyal to the party but today they have come vamakai
is an opposed
We saw them going, no, these people, they've gone to this direction. But today, Tavugo now got on the repeat. Rathun, Rathun, and opposed.
Mashoko avachindeka aya anouya apo sachigaro wezanu PF kumashonaland west vaziyambi ziyambi vakabudisa mashoko ekuti vanhu vane zvigaro zviri pamusoro mumusangano wavo havasi kuzokwikwidzwa kuti vamirire bato ravo musarudzo vachindeka vati vose vanozivikanwa kuti vave nhengo dzeG40 vanofanirwa kupihwa zvigaro zviri pasi pasi mumusangano kwete kuti vatangire pazvigaro zvepamusorosoro mumusangano wavo
isi hatina chimwe chatikuda tikuda kuti the so-called G40 vanotozikanwa ava hatisviki ngaregedzoka musangano ngavadzoke through the normal procedures ngavadzokere kugara ground vanotanga kutanga tino hazoitwa inini tataenda ndamborasika now I'm back the president usati akaoneka kudzoka kwati akatambira kunongoengana vato vakambira kutaura kuti zimbabwe pamusha panapa yetive the president usati no mezi vanogona vachinyepera vakuru ivava vachinyepera vachinyepera nevamwe vanhu varimaprovinsi vanhu vakukarawo mari kutitandan so ya sei our leadership iri kumaprovinces ngaive honest handisika even kana achiripota kuna political kumisa ngavaripote zvinhu zviri correct and vakasika zvinoti kana uri murombo wekugandanisa even vamusangano wagona kunyaradza but isozonodaa zvakaitaphilip chiyangwa again yusi mukuni again jimai again
vamisheki ngazimbe vano vemunyori mumusangano renhengo dzezanu PF dzisiri kufara idzi vatiwo vari kukurudzira kuti veruzhinji vavhotere bato ravo vachiti havasi kuzokavira bhora musango sezvakaitwa musarudzo dzemuna 2008
zvinhu zvikaramba zvichinetsa kudai so zvikaramba zvichinetsa kudai so hatiyai vanhu vaiko tondotsvaga vanhu varivanhu vanoda zvigaro vanhu vari honest tovatsvaga kuti zvingaitati tokuti vanhu variko isusu chedu ivoi rekuti tikuda zvo zviri zviri transparent
vangazimbe vati nyange zvazvo nguva yekusvitsa mazita kubato ravo kuti vakwanise kukwidza musarudzo yapera zvakakosha kuti bato ravo rigadzirise nyaya iyi vachiti izvi zvinogona kuita kuti zanu PF ikundwe musarudzo zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vavhivhid gwede vaudza studio 7 kuti zanu PF rave zuru rakapinda nyoka
inyaya yekuti vamunangagwa vanoziva dambudziko ravainaro rekuti havana sapoti yakawanda ende vari kuziva zvakare kuti kana vaimbori vanhu veG40 vakange vakuita zvavakuita ndofunga vamunangagwa vanoziva nyaya ya2008 yainzi bhora musango takambonzwa nyaya iyo ichitaurwa zvekare ichizevezerwa zvekare takatarisana nesarudzo dzino dziri kuchevera izvozidzi saka tikuti vamunangagwa ndikuona senge inyaya yekuti vari kuziva kuti vakasiya zvachese vanhu vaimbomirira kana kuti vaimbori muchikwata cheG40 zvichavapa kuti vange vachikunzwa musadzi zviri kutevera, zvichavapa kuti vange vachishayiwa rumwe rutsigiro rwaimbori richiuya kubata rezanupiefu makore apfuura. Saka ndo zvinhu zvavari kuzama kugadzirisa vakatarisana nesarudzo. But zvinotitaridza zvakare kuti muzanupiefu hamuna yatingati iyo principle kana kuti hapana munhu anoti ndine zvandakamirira chaizvo chaizvo, nokuti ivavo vari kubvumawo kunge vachiitwa kuti vamirire sangano rezanupiefu rinotungirirwa namunangagwa. Tinoona panguva diki diki yapfuura vanga vari vanhu vaichiropodza munangagwa zvikuru, toshaya kuti saka vainyepera vana vezimbabwe here kuti vamunangagwa munhu akashata.
Hatina kukwanisa kutaura nemurongi wemusangano muzanupf vaengo betrugeje kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, hatina kukwanisa kunzwa mativi avachiyangwa vamuduri pamwe navamupfumi panyaya iyi. Kunyange hazvo muine kunetsana kunonzi kuchirimo muzanupf zvichevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vamugabe, zvichevera kupindira kwakaita mauto pasi pechirongwa chaaidaidza kuti Operation Restore Legacy, varugeje vakabuda mumapepa nawo masvondo mashoma adarika vachiti bato ravo riri kugadzirira kukunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.